Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero kana kavatereri tinosangana zvakare manero anasi uri musi wechina kurumetri 2022. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dzirikuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri mu Washington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 munyika nezuro icho chakabatawo vamwe 156 nemumwe. Bato idzva reCitizens Coalition for Change rinoti mapurisa emubulawayo ave kurishaisa mufaro achida kuziva urongwa hwemutungamiri webato iri vaNelson Chamisa hwekutsvaga rutsigiro. Sangano rinoita zvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinobvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemabielections. Vabereki vochema-chema nekuwedzerwa kwemari dzechikoro. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vaviri vakafa nechirwere cheCOVID-19 zvasiya vafa nechirwere ichi vave zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mashanu nevaviri. Vanhu 161 nemumwe kana kuti 161 vakawanikwa vaine chirwere ichi nezuro wakare, zvakasiya vabatwa nacho kubva zvachatanga kupararira vave zviuru 230,312. Bazi rezveutano richitiwo vanhu 4,481,000 zvine 300,004 kana kuti 4,278,394 vabaiwa nhomba yekutanga. Vanhu vabaiwa nhomba yepiri vava 3,300,000 zvine 509 kana kuti 3,307,507. Vanhu vabaiwa nhomba yetatu vava 601 zvine 244 kana kuti 61,244. Hurumende inoti ino urongwa hwekubaya vanhu 10,000,000 kana kuti zvikamu 60 kubva muzana kuti inyatsoshande zvakanaka. Bato reCitizens Coalition for Change rinoti nhengo dzebato raro kubulawayo dziri kushaiswa mufaro nemapurisa kubva zvakabuda runyerekupe rwekuti mutungamiri webato iri vaNelson Chamisa vanenge vari muguta iri kutsvagira nhengo dzavo rutsigiro. Hatina kukwanisa kubata gurukota zvemukati menyika vakazembe-kazembe sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi sangano reUnited Nations rakatomboyambira kare kuti hurumende hadzifaniri kushandisa chirwere cheCOVID-19 kumbunyikidza vanopikisa. Mukuziya nezvenyaya iyi, Blessing Zulu Studio 7 abata mutauriri webato iri muBulawayo waSweden Chiroodza.
No nyaya iri kunetsa ndeye kuti mapurisa ari kufamba vachivhunzurudza vanhu kuti tiroda kuziva pana mutungamiri wenyu Nelson Chamisa. Ini ndii ndinotozonatsiridza kutaura vari kuti toda kuziva kuna Nelson. Saka munhu wese ndiye akungobvunzurudzwa, even mafoni vanhu vakudeidzwa kumahofisi eSouthampton kusiri mbori kana kulaw and order kuSouthampton kuvakuru vakuru chaivo chaivo mapurisa ichibvunzurudzwa kunzi ko Nelson aripi. Saka izvinezvi pane nyaya yeroad show yetenge toda kuti tinge tichiita, vabva vataura kuti no, you can't do that.
Muriko nhasi zvinhu zvakamira sei?
Nhasi uno kwaenda mapurisa ndokunga 30 kupumula, aendeswawo mapurisa kuofisi vachika vachibvunzurudza izvi, vakomana vedu vesecurity, Nelson aripi. Saka tinoona kuti no, apa vari kutyora kodzero dzedu. Iyo vavanoti Nelson anova mutungamiri wedu ane kodzero kuti afambe muno munyika meZimbabwe asina kushungurudzwa. Uyezve hazvirevi kuti pese pese panofamba paanofamba mapurisa anofanira kuziva. Ndiona kuri kuchikora kodzero zvedu dzedu izvipedzo.
Saka muchaita sei kana mapurisa akaramba akatsika madziro?
Tichashandisa nzira dzatagara tichishandisa. Izvo muchiziva kuti hatina mobvira tagara tasununguka muno munyika. Nguva yaSmith paive neLaw and Order Maintenance, nguva yaMugabe vakachengetedza mutemo iwoyo weudzvanyiriri, vakazouchinjirudza zita vakuda kunatsiridza, vakati mutemo iwoyo waakunzi posa. Saka nezvi kwaane umwewo futi wekudzvanyira vanhu. Saka namubvira tava vanhu vakasununguka muno munyika, not even one single day anamubvira taita vanhu vakasununguka. Saka tichashandisa nzira dzatagara tichingoshandisa kusvika kuvanhu. And chandoziva ndechekutoti musi wa26 March tichakunda.
Mutauriri webato reCitizens Coalition for Change muBulawayo waSweden Chirodza vari parunare kwakare kuBulawayo naBlessing Zulu Studio 7. Sangano runoita zvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rabvuma kuti harina kufambisa zvakanaka chirongwa chekunyoresa kukwikwidza musarudzo dzemabai elections. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Mugwaro rakaburitswa nezuro mutauriri weZEC Amai Joyce Kazembe vanoti sangano ravo harina kufambisa basa nemazvo apa hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa avadhaiki makumbe ekuda kukwikwidza muwadhi 12. Amai Kazembe vanoti hofisi yavo yemuchinhoyi yakaramba mapepa aya ichiti vanhu vainge vadoma vamakumbi kuti vakwikwidze musarudzo vainge vasina kunyoresa kuvhota sezvinodiwa pamutemo. Kurambwa kwemapepa aya kwakaita kuti vamakumbe vamhanyemhanye kutsvaga vamwe vanhu vakanyoresa kuvhota muwadhi mavo kuti vakwanise kukwikwidza. Asi amai Kazembe vanoti zvakazooneka kuti vanhu ava vainge vakanyoresa uye vakatombovhota musarudzo dzemuna 2018 uye vakati sangano ravo rine urombo nezvakaitika. Patabvunza vaive mukuru pakunyoresa kwevaida kukwikwidza musarudzo musi uyu vaShepherd Kaocha vabvuma kuti hongu mazita akashayikwa musi uyu nekuda kwezvikonzero zvakasiyana. Vakaota vanoti mudzimai wavamakumbi uyo akavhota muna 2018 achishandisa zita rekuti Nolin Makumbe akanga akanyoresa kuti Nolin Musariri. Vakatiwo pane vanhu vainge vaine zita rechipiri rekuti Muparaganda asi vainge vakanyoresa zita iri risina kupereterwa zvakanaka sezvakatanga kunyoreswa. Vakaota vanoti kukanganisa uku kwakakonzerwawo nemichini yavaishandisa iyo inotarisa mazita chete. Vanoti vakazotarisa mumuchini inotarisa mazita uchishandisa nhamba dzechitupa.
Vanga vasina kunyora kuti ndoi Makumbi rovadoltari mukuta anga kachinorini yekwake kwakaaka
Vamukumbi vanoti zvakaita ZEC zvinoshoresa zvikuru vachiti havachisina chivimbo nesangano iri kuti rinoita sarudzo dzakachena.
Havana kupa korekizimezve yavachaita pamberi apo kuti zvisazoitika zvachose. Vakangoti vane urombo nezvakaitika. Saka kuti vachitinoti chagadzisa zvichidai havana kutipaipa. Saka hatigone kuvimba navo.
Sachigaro resangano rinoongorora sarudzo reZimbabwe Election Support Network kana kuti ZESIN vaAndrew Makone vanoti kukumbira ruregerero kwakaita ZEC hakuna zvakunobatsira.
Makandidheti vanenge vachida kuti vanominetwe vanofanira kuchekera vega, kutarisa vega muvhotas kutiaona kuti mazita avo arimo here, mazita evanhu vada kunominetwa vada kuvanominata arimo here muvhotas. Zvino izvozvo zvinenge zvinhu zvichinetsa ZEC.
Nyaya dzine chekuita negwaro revavhoti dzakagara dzichinetsa musarudzo dzose kubva makore akawanda apera. Gwaro iri raimbonyorwa nekuchengetwa nebazi rinopa magwaro ekuzvarwa nezvitupa asi rakazopiwa ZEC nekuda kwemakakatanwa pakati pemapato ezvematongerwo enyika. Nyaya yainetsa zvakanyanya ndiyo yekuti vanhu vainyoresa mazita asi vozonzi mazita avo haapo musi wekuvhota uye gwaro racho raiwanikwa mazita evanhu vakafa, izvo zvaizofungidzirwa kuti mazita aya aishandiswa kudirira sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muchinhoyi, ndini Nunurai Jena.
Harare Wetlands Trust inoti matoro munyika asi kuchengetedzwa zvakakwana izvo zvichakonzera dambudziko remvura mumakore anotevera. Rutendo Mawere anotipa nyaya iyi.
Nyanzvi mune zvenharaunda vaRob Cunliffe vachitaura pamusangano wevatori venhau vakokerwa neHarare Wetlands Trust vati tsvakirudzo yavakaita inoratidza kuti muHarare makamu makumi mashanu kubva muzana chematoro chakatoshandiswa kuiswa zvivakwa nezvimwewo. Vati izvi zvine njodzi huru sezvo matoro achibatsira mukuwanikwa kwemvura muguta. VaCunliffe vatiwo matambudziko anokonzerwa nekusachengetedza matoro ava kutoonekwa nekuda kwekunetsa kwemvura muHarare.
Really, we're in a water crisis already. As the city of Harare has been unable to provide reliable supply to many people, so more and more people are turning to groundwater for water supply. And what we see across the city is that the level of the water table is going down, going down, going down. So again, it's not a sustainable situation. There's many boreholes that used to deliver water at 20, 30 meters, and then at 40, 50 meters. Now we're having to go to 70, 80, over 100 meters to find water or not find water at all. So that's another aspect where we are sliding into trouble very quickly.
Tatova mudambudziko remvura muHarare, guta reHarare riri kukundikana kuwanisa vagari mvura, izvo zvoita kuti vanhu vachere zvibhorani. Izvi zviri kuita kuti water table irambe ichidzika. Pazvibhorani vanhu vaimbobata mvura mushure mumamita 20 kusvika ku30 zvikazoenda ku40 kana ku50. Iko zvino mvura yakubatirwa kumamita 70 kana 80 kana 100 kana kutoshaya.
Mukuru weHarare Residence Trust vaPrecious Shumba vataurawo pamusangano mumwe vati zvisine nezvibvumirano zvakasainwa neZimbabwe zvekuchengetedza matoro, matoro ari munyika ari munjodzi. VaShumba vatiwo tsvakiridzo yakaitwa nesangano ravo kumusha webudiriro uko vanhu vakavakira mumatoro yakabudisa pachena kuti vanhu veko havaoni pane chakaipa kuvakira pamatoro.
Wagari wakapinda musurvey iyi wazhinji wakabuditsa pfungwa dzekuti wanoda kuti mawetlands aya ashandiswe kuita zvekurimwa, uye hawana dambudziko kuti maitwa madevelopments mumawetlands imomo.
Vatiwo tsvakiridzo yavo yakabudisa kuti vanhu zvikamu makumi masere nezvitatu kubva muzana vakavakira mumatoro ava vanoti havamwiwo mvura yekanzuru nekuda kwekuti inoratidza kuti haina kuchena. Mutauriri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti vari kurwisawo kuti matoro achengetedzeke vachiti ndiwo anoita kuti guta rirambe richiwana mvura.
Tiri kushanda neveHarare kuchengetedza matoro. Tine dambudziko ratinoona tose kuti kune matoro mamwe akashandiswa zvisirizvo kuya kwatinogara tichiputsa dzimba dzinenge dzavakwa. Tine vanhu vasavake mumatoro. Saka sekanzuru tinokurudzira kuti vanhu vasavake mumatoro, vanhu vasaite zvisingatenderwi mumatoro.
Vatiwo muHarare njodzi huru mukuchengetedzwa kwematoro iri kubva kune avo vanotora nzvimbo dzekuvakira zvisiri pamutemo. Studio 7 yatadza kunzwa kubva kuEnvironmental Management Agency sezvo tatadza kubata mutauri wesangano iri Muzvare Amukela Sidange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.
Vamwe vabereki vari kuchema-chema kuti mari dzechikoro zvikuru dzebudiriro kana kuti ruvako dziri kuwedzerwa zvakanyanya zvekuti vanogona kutadza kutumira vana vavo kuzvikoro. Zvikoro zviri kuvhurwa svondo rinouya nemusi wemuvhuro. Godfrey Mutimba anotipa nyaya inotevera.
Zvikoro zvizhinji zvine vana vanogarapo zvakange zvichida mari yaitangira pazviuru makumi mashanu emaRTGS kana kuti 50,000 kusvika pazviuru makumi manomwe emadhora 70,000. Pari zvino zvikoro zvave kuda mari dzinotangira pazviuru makumi mapfumbamwe emadhora 90,000. Kuwedzerwa kwemari iyi kunouya apo vabereki vakawanda vanoti vakatoomerwa nekudhura kuri kuita zvinhu zvinonzi zvakakwira nezvikamu makumi maviri nezvishanu kubva muzana 25%. Sangano rinorwira kodzero dzevatengi reConsumer Council of Zimbabwe kana kuti CCZ rinoti mhuri ine vanhu vatanhatu yaida mari inosvika zviuru makumi mashanu nezvisere zvine mazana maviri nemakumi masere nemana emadhora ERTGS 58,284 muna zvita gore rapera, yave kuda zviuru makumi manomwe nemaviri ane mazana mapfumbamwe nemakumi matanhatu nemanomwe 72,967 RTGS. Mungo mbereki, amai entrance takaedza, vati mwana wavo achatadza kuenda kuchikoro nekuti vakaomerwa.
Ini semubereki ane mwana ari kuboarding zvakandiomera nenyaya dzokukwidzwa kwamafees. Tanga tichiziva kuti muna January mwana achaenda tabhadhara 75,000 yanga yakatondiomerazve. Iye zvino takunzi zvikoro zvichivhugwa pavananga vabhadhare 90,000 mari yacho handikwanisi kutoiwana.
Mumwe mushandi wehurumende vaHonest Mapingure vanoti zvava kuvaomera kuti varambe vachiendesa vana kuzvikoro zvinogarwako nekuti mari yekotoro imwe chete inoda kushandirwa kwemwedzi yakawanda.
Mubereki unofanira kukora ruviri kana rutatu kuti akwanise kuva anobhadhara. Inongova school fees yoga chete. Hati patongotengwa kana yunifomu kana chikafu chemwana chekuno chakwanawo zvokuvarayirwa nazvo kuchikoro. Saka isuwo sevabereki kuno kumbatosara futi tichida kudla. Vanozoona kuti isu tinenge tine vana vaviri vatatu hazvingori kuti tonge tichingova ne1-1. Mwana wangu ari kumauniversity hazvino zvatiomera zvototi chero secondary education kuva affordable kwayo kwakutooma nepei dzedu dzisingawedzerwi.
Vakuru vezvikoro mumasvingo varamba kutaura nestudio seno vachiti havatenderwi nebazi rezvidzidzo kutaura nevatori venhau. Asi munyori mukuru musangano rinomirira vakuru vezvikoro reZimbabwe National Union of School Heads Zinashu vamunyaradzi Majoni vaudza Studio 7 kuti mari yechikoro iri kukwidzwa nenyaya yemutengo yezvinhu iri kukwira munyika.
Kusimbisa nyaya yekuti mafizi akwira kurovera mbambo pasiri ipo nekuti nyaya chaiyo iri pakuti mari yemuno yakapedzewa muto ikabva yashayiwa simba zvekuti mitengo yezvinhu zvinodiwa muzvikoro yakabva yaita muramba mhuru.
Studio 7 yatadza kubata mutauriri webazi rezvedzidzo munyika vataungana ndoro kuchinzwe divi rehurumende panyaya iyi sezvo nhare yavo yanga yakadzima. Asi vachitaura nevatori venhau munguva pfupi yapfuura vandoro vakati zvikoro hazvifaniri kukwidza mari zvisina mvumo kubva kubazi ravo. Vanoona nezvekufambisa kwemabasa muhofisi yeCCZ mumasvingo vadhumisani muguchini vati kukwira kwezvikoro kuri kuwedzera marwadzo kuvabereki avo vari kutadza kuwana mari inodiwa nemhuri pamwedzi.
Tiri kushushikana nemafees akachajiwa nemaboarding schools. Tiri kuona kuti on average maboarding schools are charging more than 50,000 RTGS. Pabasket redu ratakaita takaona kuti mainforms ndowakaita the major cost driver. Basket redu risvike around 78,000.
Vanoongorora nyaya dzezveupfumi vakazvimirira masvingo vapadon chuma vanoti zvese izvi zviri kukonzerwa nemamiriro eupfumi hwenyika hwaenda kumawere.
Tinozviziva isu tichikura kuti maticha kudhara munhu waishamisira asi mazuva ano zvozva zvatiomei mari yedu yakudepreciata ndo chokwadi chiripo.
Sangano rinopa yambiro munguva dzezara refinement early warning systems network kana kuti FuseNet rinoti vanhu vazhinji vachashayiwa chikafu nekukwira kuri kuita zvinhu munyika. VeFuseNet vanoti zvinhu zvakaita semafuta ekubikisa chingwa, hupfu, nyama, mitero yomvura nemagetsi zvakakwira nezvikamu zvinotangira pagumi kubva muzana 10% kusvika kumakumi maviri kubva muzana 20% pakutanga kwegore. Ndakamira Studio 7 masvingo, ndini Godfrey Mtima.
Zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vatungamiri venyika dziri musangano rinomirira nyika dzekumawirira kweAfrica reECOWAS vari kuita musangano muGhana nhasi wekuzeya nyaya dzekupidigurwa nechisimba kwehurumende muMali, Burkina Faso neGuinea. Nemusi wechipiri pane vamwe vanhu vainge vaine pfuti vakaedza kupidigura hurumende yeGuinea-Bissau. Vakuru vakati chakupa ronda chati nhunzi dzikudye. Izvi ndizvo zvinonzi nevamwe zvave kuitika kumutengamiri bato idzva rinopikisa reCitizens Coalition for Change kana kuti CCC vaNelson Chamisa pamwe nebato ravo zvekuswero shoropodzwa nemamwe mapato anopikisa sezvinonzi ndivo vari panyanga. Vamwe vanoti izvi zvinobva mukudiwa kwavo nevanhu izvo zvoita kuti mapato aya asiye kutarisa bato riri kutonga opedzera hoko padeve retsindi. Iro bato rezanuPF rinotonga rinotiwo chose charinoti chakakanganisika munyika ronongedza kuna vachamisa nebato ravo kubva vachiri mutungamiri weMDC Alliance. Vamwe ndo vanoti mapato anopikisa anoswero shoropodza vachamisa nebato ravo sezvinonzi ndo vari muhurumende anogona kunga akatengwa nezanuPF kuti akanganise mapato ainoona seane mukana wekuibvisa pachigaro. Vamwe mubato reMDCT inotungamirwa navaDouglas Monzora vakatozivisa kuti vachadzinga nhengo dzebato ravachamisa dzinenge dzakunda musarudzo dzemabielections ari kuitwa muna kurume, kunyange hazvo dzakwikwidza dziri pasi pebato reCitizens Coalition for Change, vachiti hadzina kunge dzabuda muMDC. Asi vamwe vanoongorora zvematongerwo enyika vanoti kudhonzerana pasi kuri kuitika mumapato anopikisa uku kuchaita kuti bato reZANU-PF rirambe riri panyanga kusvika madhonge amera nyanga. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa reDemocratic Party, Dr. Uriah Izembe, pamwe nenhengo yeZANU-PF vachiongorora zvematongerwo enyika, Dr. Simba Mavhaza. Tatanga nekubvunza Dr. Zembe kuti vanoti kudii nekunangwa kunonzi kunoitwa vachamisa nemamwe mapato anopikisa kusanganisira riri kutonga reZANU-PF.
Ndingangoti chinhu chokutanga vanjonga kusaziva utongi hwomuZimbabwe hunodiwa navanhu. Vanhu vomuZimbabwe vanoda utongi hwejekerere hwavanodzika hurumende ivo, kwete hwechiuto kana kuti hwemhuri kana kuti hwemba kana kuti hwenhaka. Pane vamwe vanopinda vachinodzingirira munhu pachinhambo chokuti voti ndezvavanhu, iyezvo totarisa kuti tsarudzo dzikadanwa dzinenge dzichida vanhu vanokwikwidza. Vanhu vakwikwidza ndinoona kusaziva ndo chinonyanya kukonzeresa kupatsanura napatsanura. Kusaziva kwokuti vanoguma vodzingirira munhu sezvakaita vachamisa kuti vodzingirirwa, asi sarudzo hainge isiri yachamisa.
Ndoenda kuna Dr. Mavhaza.
Hatisi chokwadi ba, ZANU-PF haitarisi kuna vachamisa. Tinongonongedza panenge pane dambudziko nguva iyoyo kuti ruzhinji reZimbabwe ruone pane dambudziko. Mukaona uchingonzi uyo pane zviripo, kana bvenyi rikapfeka hembe rikanongedzera mamatsa ayo ritizavo, ndosaka muchiona kuti zvakaita bato ravachamisa harisi bato rakazviumba kubva muvanhu, bati ibato rakaumbwa nedzimwe nyika rikaiswa muvanhu, vanhu vakavhiringwa vakafunga kuti ibato revanhu. Ndokusaka muri kuona kuti ruzhinji rweZimbabwe pamaelections esatinoita ehe vanowana chaunga chinovateera, bati havaone ruzhinji runodiwa. Chamusiri kuona ndechekuti pati yavo inonzi CCC dai iringori MDC yangoshandurwa zita, nekuti havana chazita chayachinja. Kutambura kwavane veZimbabwe hakukodzerwe nemusangano weZANU-PF, asi kunokodzerwa nevanopikisa vari kufungidzira kuti vana veZimbabwe vakatambura vanobva vavhotera ivo. Oppressing our children or our people to rebellion nemasanctions. Asi vana veZimbabwe vakadzidza vanozvinzwisisa kuti aiwa apa tikupiwa gudo risina nyama.
Dr. Zembe, zvinosiya papi mapato anopikisa tichitarisa sarudzo dziri kuuya dzemabielections? Pane chaanobura here nekupesana kuri muopposition?
Vanhu veZimbabwe vane njere dzinodarika vanhu vakamira vaviri vatatu kana kuti boka rezvematoke kwenyika. Vanhu vese veZimbabwe ndo vanogadza vamiririri vavanoda, ndo vanogadza vatungamiriri vavanoda. Vane njere, vanoziva zvavanoda. Ndo zvichabuda iko zvino pamabielection atatarisana nawayo. Havambodhakanyiki pfungwa vanhu veZimbabwe, hapana pavakambokonewa. Vanhu vakaramba vachingoita pfungwa dzokugadzirisa zvinhu, asi kuoma kwomusoro wevaiva muhurumende kubva 1980 ndiko kwakakundisa vanhu. Ndo kuri kutorwisana nezvido zvavanhu. Saka vanhu havambodhanganyiswi pfungwa nokuti pazoita vana vamabhaza vanotaura kuti zvakadai vanhu vokuzheva, nokuti vanhu vakatarisa neupenyu hwavo kuti zvivandakire. Saka izvozvo muchazviona ndo mabudiro azvichaita. Vanhu vane njere yeZimbabwe inodarika zvinotaurwa nana vamabhaza, nokuti nyika haina kungonyuka izvozvi, ine nhoroondo.
Dr. Mavhaza, tinonzwa vamwe vachitaura kuti mapato mazhinji iyo anopikisa anonzi anenge achingoshoropodza vachamisa anenge aumbwa pamwe nekubhadharwa neZANU-PF. Munoti
chekutanga ndekuti vaZembe vari pano vachazokudza nevakabhadharwa mari neZANU-PF, asi mukanyatsoongorora MDC kana mapato anopikisa kana kuti dzinde rekupikisa rinobva paMDC raakuti CCC vanongova netsika yekungopomera ZANU-PF kana vachinge vakundikana. Chekutanga vakadzingwa vaWilfred Lube kuMDC vakanzi vatengwa neZANU-PF, vakanzi vapiwa prize munhu weZANU. Vakadzingwa vabiti vaVice President vachamisa vakarohwa neVanguard paHarvest House Pier, vakatozoponera nekutambukira motikari matangirai, vakanzi vatengwa neZANU-PF. Mangoma akabvapo achinzi atengwa neZANU-PF. takaita okomana uyu weruzha ujob sikana takanzi wati kwani ZANU-PF akarutanga nepadi yaidzi MDC 99 vese ava pakafa vachangirai vakazodzoka vakapinda zvakare muMDC hatina kuzoziva musoro vanozonzi vakazonzi vazotengeswa nezanupf vachisiri muzanupf saka nyaya yekukopomera zanupf inyaya inonge vane vanenge vakundikana
avanga vari nhengo yezanupf vachiongorora zvematongerwo enyika Dr. Simba Mavhaza vari parunare kubritain nestudio 7 manzwa okubva kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachitungamira bato rinopikisa redemocratic party Dr. Urayai Zembe vari parunare muHarare nestudio 7 munhau dzemitambo mukuru wesports and recreation commission vagerald muloshwa vanoti bhodhi rezifa rinotungamirwa nemutungamiri wezifa vavakamisa basa vafelton kamambo harina simba rekumisa vanhu mabasa michael kariati anotipa nyaya inotevera
vamulochwa vanoti bhodhi ravakamambo harina simba rekudzinga vanhu ava nekuti ivo pachavo vakadzingwa basa kare aimbotambira Arcadia United Danny Jim anoti kurisana uku ndiko kwakaita kuti maori azvakundikane kuAfcon
marizautsi anogobuda sei ivo vakuru vakuru vacho vasiri kuwirirana zvinovhiringidzawo vatambi saka kusava neodha ikoko hataitarisira kuti pane zvinobuda zvakanaka
vamunotywa vanoti vakamambo nevamwe vavo vakaramba vachiita zvavari kuita izvi vachatorerwa matanho makukutu bhodhi ravakamambo nemvuro rakazivisa kuti radzinga basa mukuru wepremier soccer league vafaraijere mukuru wekumahofisi epsl vakenny ndebele manager wezvikwata zvenyika vawellington mpandare mukuru wedynamos vaisaya mpfurutsa sachigaro wehighlanders vajohn fatsibanda pamwe nemukuru wecaps united vanhamo tutisani munyori mukuru webhodhi iri vajoseph mamutse vakazivisa zvekare kuti vadzinga vakuru vezifa northern region vamartin kweza navaswini mushonga pamwe neakafanobata basa remukuru wekumahofisi ezifa vaxolisani gwesela vese ava vari kupomerwa mhosva dzakasiyana-siyana nebhodhi ravakamambo iri asi mukuru wenhabvu yevanhukadzi muzvare Barbara Chikosi vanoti senhengo yezifa board havana kushedzwa kumusangano wekudzinga vanhu vese ava basa vamushonga vezifa northern region vanoti ivo havadzingwe basa nevanhu vasiri vakuru vekubasa kwavo vamupandare vataurira studio 7 kuti vachiri pabasa vachiwedzera ivo kuti nezuro chaiye vakatopinza mukamba chikwata chevanhukadzi chemamighty warriors icho chirikugadzirira mutambo weAfcon neBotswana asi vakamambo mutsamba yavo yekudzinga vanhu ava basa vakasimbisa kuti ivo ndivo vari kutungamira nhabvu munyika sekutara kwakaita sangano rinotungamira nhabvu pasi rese reFIFA tavatumira mibvunzo kuti vachaita sei nevari kutsika madziro asi vange vasati vapindura pataenda pamhepo kunyange hazvo vakasiyiswa basa neSRC FIFA inoti vakamambo ndivo vachiri kutungamira nhabvu munyika FIFA yakapa SRC kusvika musi wa3 kuti idzore vakamambo nevamwe vavo pabasa asi haisati yatora matanho mushure mekunge SRC yaramba kudzora vakamambo pabasa ndakamirira studio 7 muHarare ndini Michael Kariati
muchirongwa chelive talk chewomen's round table chatinotarisa zviri kusangana nemadzimai muupenyu hwavo na8pm nhasi tiri kutarisa nyaya yecovid-19 tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivei nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7@voanews.com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC
sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Elingali ithona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesine mhlazi u3 Nhlolanja 2022 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje,
abahlali beGwanda lathi sithibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. Asokuqala ukuthi amaphoyisa kufuze ukuresponda to izindaba ezifana lezi. Kumele amaphoyisa mele bereadi bela konke kwamabhokisi lana oneneni ukuthi bethweze lomsebenzi. Kuinto imali i-community yokhuleshwa i-community ukuthi kufoke bebazekwanisa nawo ukudika lezi gilamkhuba lezi zehlulwa into ezincane ezinganezi.
Izakhamizi zeGwanda zisola amaphoyisa eli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sosilisa ocatshangelwa ukuthi ngabe bezibolele emavinkilini awephukama.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu bakwazi to lie sanitize or lie mask. Sanitize yourself every time. Ngoba impilo kumele iqhubeke.
Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele South Africa sezemukele ngenjabulo ukuyekediswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kulelo lizwe. Abazancedisa kukhetho lwama-by-elections oluphutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi engabe ezibulele emavinkilini awephakama. Amapholisa athethe amahola amahlanu ukufika kulindawo kungenani lokuthi lumango uyimzuzu emihlanu nje kuphela lalapho uhamba ngemota. Amapholisa eGwanda abeselinde imota yenkamba yegudu ukuzothwala isidumbu lalapho sebefikile bengelabhokisi okudale ukuthi umufi agoqelwe ngamakhadibhokisi langamalembu engakafakwa emodeni. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Zisele zikhuza imihlolo izakhamizi zeGwanda ngemva kokutholakala kwesilisa obefile phambi kwezitolo zephakama namhlanje kuseni. Kuthe kutshaya ihola lesikhombisa uZulu ebesebuthene kulezi zitolo ukuze azozibonela ngawakhe umufi oze wathathwa ngehola letshumi ekuseni. Umnumzana Dipolas Jazi oyisakhamuzi esonondo ngumunye walabo abagijime bafika lapho besizwa ngalo monakalo.
Akalazincebakalani le poison yakhona nase ayazikhanyela laphana abayibekile enyaweni zakho amapholisa. So akuyatshengisela ukuthi kazangeke efakwe stam. Hhayi, umuntu layo lama-problems akhe labaziwe khona ngalo mbelonkosiwazo. But okuyinto endikhala ngakho kakhulu ikhona oko ukuthi i-government yethu kumele ithathe inyathelo entweni ezinto. So kathesi zinda lokhu ziyazimnukisa umuntu lwana asonto erayithi kulabantwana kulani nala. So asonto erayithi kusosayathi le asikuvumeli.
Okugcizelelwe ngunkosikazi Ntombizodwa Dube wephakama kodwa abakubone namhlanje kuyethusa.
Sizubuhlungu singabazali sazala. So umntwana ebelokhelele lapho umuntu yinhlanza. Ndizama ukubiza amapholisa basigadele umuntu wethu lo. Umuntu yinhlanza uyonakala kathesi bona uzwa njani kuyangethusa.
Lalapho sebuyile amapholisa ebengelabhokisi lesidumbu okudala ukuthi badinga amakhadibhokisi lamalembu ezitolo ukuze bagoqele umzimba womufi. Umnumzana Wellington Naro olilunga lenhlanganiso yabahlali bakuleli dolobho eGwanda Residents Association uthi uZulu uyazibuza ngokuziphatha kwamapholisa aleli dolobho.
Kwinto elihlazo kakhulu community ukuvele ukuyephula isiko nomkhuba wendawo yakithi. Abahlali beGwanda lathi sithibile siyamangala kakhulu ngokwenzakalayo. aso kuqala ukuthi amapolisa ephuze ukuresponda to ama izindaba ezifana lezi. Kumele amapolisa mele be ready bela konke amabhokisi lana onenengi ukuthi befeze lo msebenzi doing into imali ze community okhulishwa e community ukuthi phoke bekwaze kwana nawo ukudika lezi gila mkhubalezi zehlula into ezincane ezingalezi.
Isikhulumeli samapholisa ezansi emandebeleni unkosikazi Loveness Mangena kaphendulanga imibuzo esimthumele enkundleni yebulenjini yeWhatsApp. Ukanti lapho sizama ukumtshayela ucingo ebengadobi umakhalekhukhwini wakhe. Omunye wamapholisa obuye ukuzothatha isidumbu utshele uZulu ukuthi amabhokisi akobulawayo lapho ahambe lezidumbu okumele ziyohlolwa. Ngimele umsakazo weStudio 7 nisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Izizalwane zeZimbabwe sezemukele ngenjabulo ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus kwele-South Africa. UThuso Khumalo usipha lolu daba ngokugcweleyo ese-Johannesburg kwele-South Africa.
Izizalwane zeZimbabwe zithi ukwekethiswa kwemigoqo yokwenqabela i-COVID-19 kuzabapha ithuba elihle lokuqhubeka ngempilo kungekho okuphazamisayo. Ngokwemithetho emitsha, abantwana besikolo bonke bazaqala ukufunda malanga wonke kusukela ngomvulo. Imithetho ebilawula ukusondelelana kwabantwana isiyesuliwe. Umuntu osehlaselwe umkhuhlane we-corona kodwa engalazo izibonelo akusadingeki ukuthi ayizivalela endlini kodwa uselelungelo lokuya emsebenzini enjalo lokwenza loba yiphi imisebenzi yakhe yensuku zonke. Ohlaselwe yilomkhuhlane lezibonelo zalokho ukhangelelwe ukuzivalela endlini okwensuku ezisikhombisa kuphela hatshe zilichumi njengalokho obekusenzeka. Kungaze kube lobufakazi bokuthi uhlangene lomuntu ole coronavirus akusadingeki ukuthi uzivalele endlini nxa kungela zibonelo zokuthi lawe usulayo. Abantu sebengahamba kuze kuse njengoba usukhijiwe umgoqo oyenqabela ukuhamba kwabantu. Umphathi ndambe ofisini kamongameli uMnumzana Mondli Gungubele uthi lokhu kwenziwe ngemva kokunanzelela ukuthi lwehla ulaka lokumemetheka kwe-coronavirus elizweni.
The rationale for this amendment is informed by the proportion of people with immunity to COVID-19.
Lokhu sikwenza ngoba kunobufakazi bokuthi iningi labantu selilawo amasosha okuzivikela ku-coronavirus,
which has risen substantially exceeding 60-80% in severe sero survey.
Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi lezi zindaba ezimnandi kakhulu. Abaningi balahlekelwe imisebenzi ngenxayale imigoqo ethulwe kusanda kuqala u-2020. Abasebenzayo labasebenza endaweni zokudlela bese kusiba nzima ukuthola imali ethe xaxa njengoba imigoqo ibisenza kube nzima ukuthi abantu baphume ezindlini bayekudla kulezi ndawo. Isizalwane seZimbabwe uMnumzana Mlungisi Thabalala uthi sekusobala ukuthi vele abantu bazaphila layo i-corona okwesikhathi eside.
Sekuyisikhathi sokuthi sibhekane nayo ngqo i-COVID. Abantu sokumele beqale manje ukuthi beqhubeke ngempilo zabo. Abantwana besikolo bebuyele esikolweni befunde. Sesiyathembela khona ukuthi begqoke amamaski kuphela kwenze ukuthi bekwazi ukuthi befunde. Umuntu kakwazi ukuthi ulaye isanitize, ulaye imask. Sanitize yourself every time ngoba impilo kumele iqhubeke.
Abanye bathi lokhu kuqakathekile njengoba kungumnyaka ukwethekelela amaofisi ahulumende amaningi kulandela kumiswa kokusebenza kwamaphemithi abo. Abaculi labanye abaphila ngokuthokozisa umphakathi bathi kuzabavulela amathuba okusebenza. Inani labahlaselwa yi-coronavirus kwele South Africa ngelanga selidlalela kuzinkulungwane ezinhlanu around 5,000. Okulinani elehle kakhulu xa kukhanyelwa ukuthi bake bafika kuzinkulungwane ezilichumi lesithupha 26,000. Ababulawa yilo mkhuhlane ngosuku badlalela phansi kwamakhulu amabili below 200. Abavalelwa ezibhedlela ngosuku bahambela kukhulu 100. Phakathi kwabedlula izigidi ezintathu lengxenye over 3.6 million asebehlaselwe i-coronavirus selokhu yaqalayo, iningi selasila kwafa abedlula izinkulungwane ezisichagalolunye lengxenye over 95,000, kanti kabalokhu begula ngalo mkhuhlane ngokwesibalo sayizolo bedlula kancane izinkulungwane ezingamachumi amathathu lengxenye 55,856. Ngimelisulo 7 Johannesburg kwele South Africa ngingutuso Khumalo.
Babikwa sebeyizigidi ezedlula ezine 4.3 million asebehlatshwe ijekiseni yakuqala yokuzivikela kugciwane le-coronavirus. Kuthi asebehlabe amajekiseni amabili bayizigidi ezedlula ezintathu 3.3 million. Abazinkulungwane ezedlula ezingamachumi edlula ayisithupha 61,244 bahlatshwe ijekiseni yesithathu. Kusiyaphela usuku lwayizolo kulabantu abangamakhulu phose amabili 161 abafunyenwe bele coronavirus kwabhubha ababili, kubika abogatsha lwezempilakahle. Icele le-MDCT elikhokelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe namhlanje liphunyeke emthethwandaba udaba lokuzama ukumisa icele likamnumzana Douglas Monzora ukuba lingasebenzisi imali elisanda kuyiphiwa nguhulumende phansi komthetho oyi-Political Parties Finances Act. Umcebisi kamakhuphe umnumzana Ntando Ndlovu uthi umahluleli wedale le-High Court uthembise ukuba uza kwethula isinqumo sodaba lolu ngokuthetha kulandela okwethulwe ngumakhuphe labecele likaMonzora. Icele likaMonzora linikwe nguhulumende izigidi ezifika phose ikhulu lengxenye yamadola eZimbabwe, i-$149 million. Kasenelisanga ukuxoxa ngalolu daba lomnumzana Witness Dube ophethe uhlangothi lokwethulwa kwembiko kucelele MDCT ekhokhelwa nguMonzora. UNdlovu utshele iStudio 7 ukuthi akwaziwa okuza kwethulwa lidale le-High Court.
Okwamanje siphuma emthethwandaba lapho kade siphikisana ngokuthi ngobani okumele bathole imali ye-Political Parties Finance, ukuthi yithi i-MDCT ikhokhelwa ngudokotela uKhuphe kumbe i-MDC Alliance. Esikuthandayo ngalokho ukuthi kuphumile njalo kuvelile ukuthi uhulumende weZimbabwe usebenza labanye bethu laba ukuthi ahlukumeze idokotela uKhuphe, ngoba kuvelile enkantolo ukuthi vele imali Political Parties Finance yanikwa icele likaMonzora. La noma kunjalo siqhubekile ngokuthi siphikisane ukuthi noma sinikiwe uMonzora kufuze ibanjwe indaba leyi isadingidwa ukuthi ngobani omele bathole imali Political Parties Finance. Kuchaziwe kabanzi kwavela ukuthi khona uMonzora kabala lungelo lokuthi bathole imali ye-Political Parties Finance, ngoba sibebumbe ibandla elitsha okuthiwa yi-MDC Alliance. Kuvelile kabanzi njalo ukuthi ama-judgment ayephuma ekhoti kufuze alandelwe, kube le-consistency ekhoti, ungatshintshwa indlela zakhona okubanjwa ngazo izinto emakhoti. Okunye okuphumileyo yikuthi abantu laba abathi bayi-MDC Alliance sebezigxotshile kubandla le-MDCT yizinto zonke abangaziphikisiyo lezo. Kodwa-ke thina njengebandla le-MDCT kasilalo ithemba kumadale lawa kumthethwandaba leyi, ngoba abantu bakaMonzora bajayele vele ukusitshela ugwaba ngokuthi yibo ababhala amanye ama-court judgment.
Umnumzana Ntando Ndlovu ngumcebisi kankosazana Thokozani Khuphe. Okwelinye lamacele e-MDCT ubeqoqa le-Studio 7 ecingweni ekobulawayo. Abazancintisa kukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo kobulawayo. Abanye bathembisa ukulungisa izikolo, ukuthanyela ingcekeza edolobheni lakobulawayo lokunye okunenginengi. Okuningi asikuzweni kuGibbs Dube esethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Unkosikazi Esther Khumalo okubandla le-Republican Party of Zimbabwe ofisa ukuba ngukansela kuward 12 usebhoda indawo ezitshiyeneyo ekhuluma loZulu ngazakwenza engavotelwa.
Yathi omama siyakwazi ukumela ilizwe lethu, isigaba zethu. Labo mama balezidingo zabo, kunje silezidingo zethu ukuze lathi sikhululeke. Kodwa nxa singala mama osimelayo akulalutho oluvelayo. So ngasukuma njengomama ukuthi hayibo, into yenziwa ngobaba lathi siyayikwanisa lathi siyalimela ilizwe lethu ilizwe ngelethu sonke osilabo baba
unkosikazi Khumalo uthi kuningi okumele kulungiswe kobulawayo
i-Y12 kulabantu abadala kakhulu abangasakwanisi lutho izindlu ezinye zivaliwe ngendaba yezikwereti ezinye zivaliwe ngendaba yamagetsi abasakwanisi lutho abaselabo mkabo so ngunanzelela ukuthi kuyadingakala ukuthi ngingumama ngikhangele lezi zinto ezinjalo njalo lezikolo zethu azisalunganga sezijilikile lamafloors akhona segugile so ngazinikela ukuthi nxa ngaba yingxenye yaleli bandla ngimele izakhamuzi zakuvile 12 lami ngingenza okufunwa ngabantu
ibandla lezaphula lo liyakhankasa endaweni ezijeneyo ubakhankasela ngamandla ngumnumzana Mavuso Jabalala
kanyekanye kanyekanye
wathu
into leyo ayisoze yafayafa ayisoze yenza njani ayisoze yafayafa izaphu ingangena phansi yevumbuluka laphana ilokhu iyizaphu bantu bakithi yafungelwa
kanyekanye kanyekanye
olandela ezombusazwe umnumzana Nkululeko Gobalanda Mathe uthi balutshwane abaphikisayo ababonakala ebantwini
laba abantu abafuna ukuvotelwa manje kube kume mhlawumbe ma bengazama ukuthi bakhulume nge-devolution i-devolution of power ukuthi bezame ukususa amandla lana phezulu baweze phansi i-system yebambileyo kakhona ukwenza lokhu ibhodini ithulitensi kwaxotshwa imithova yonke khonapha
kudingwa abazamela inkulumane lephumula edale lephalamende kobulawayo kulezinye njalo indawo okuzavotelwa amakhansila ngimele istudio 7 ngiseMaryland ngingugibs dube
lokhu sikudaba lunye abancintisa bemele ibandla le-Citizens Coalition for Change bathi bahlangene lomkhokheli wabo umnumzana Nelson Chamisa namuhla eHarare belungiselela lolu khetho. Omunye obukulo umhlangano ngunkosikazi Sichelesile Mahlangu ancintisa kusikhundla sokudinga uzamela iphumula edalele ephalamende. UMahlangu uchasisele osithandekile emhlanga we-Studio 7 umkhankaso wakhe.
Ngamukela kakhulu ngoba abantu abaningi kube kuhlungu kibo indlela engirikholwe ngayo ngoba bebengakukhangelelanga ngoba bona yibo ababengikhethe ngingakhethwanga ngumuntu osemashingo ngangikhethwe ngabantu bephumula so kibo khathekwa ku-by-election siqedelane lakho ngoba namuhla bazabala ku-newspaper ku-MP wabo se-reinstating the following day hayi sekubhlokiwe so besekubabisele emuva in terms of ukuthi bezwe balethe izikhalazo zabo ziye e-parliament even though bengikwanisa ukuthi okunye bebesizakuletha la ngiphathele kwamanye ama-MPs asiye e-parliament bona bebefuna mina uqobo abangibo abangikhethayo futhi ngibuye nakho konokho abangithume khona
labo-ke abanye oncintisana labo awesabi ukuthi mhlawumbe labo balosekelo olukhulu
ngeke ngibesabe mina ngoba mina already ngingumuntu adisebenzele ebantwini angizange ngumuntu lo ngumuntu obalekela ebantwini yebo khona nxa ungumuntu akutho ukuthi kufanele ungabi layo kufanele ube layo itiye ngoba abantu ngisenginanzelela engincintisana labo bonke ngabantu bangobaba kodwa mina njengomama owamentwayo owaqeqetshayo kakhulu ku-mentorship ngumuntu olekufini
ngani bangakuvotela kakhulu ngoba abantu lokho bekholwa lokho yani ukuthi wesilise ngenza ngcono
hayi abantu sebekwazi abantu babanazelela ukuthi umama unyele esihlelo umama ngoba isikhathi esiningi sinawo sibe saba labo ama-MPs angobaba angeke basole bayenza ityabo bakakhe
Sikazi sichele silemahlangu ozancintisa kukhetho lokudinga uzamela isigaba sephumula kobulawayo eParliamente obeqoqa ecingweni leStudio 7 eseHarare. Kuhlelo lwe-Life Talk lamhlanje kuhlelo asihluzeni bomama sikhangela ukwenziwa ngabesifazane. Esikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ubekhokhela amalecaja awe-Islamic State u-Amir Mohammed Said Abdul Rahman Al-Malwa ubulewele ibutho lakwelemelika namhla kwele-Syria. I-Associated Press ibika ukuba lokhu kwenziwe libutho elilolongwe kakhulu elemelika. Uhulumende wakwelemelika uthi bonke bakubutho abahlasele indawo lapho u-Al-Malwa abetholakale khona babuyele ekhaya bephelele. Umongameli Joseph Biden utshele intatheli zindaba ukuba ukubulawa komkhokheli wamalecatsha la kutsho ukuba uhulumende wakhe uzama ukuvikela uzulu. Kudubuke umkhumbi othwala amafutha atshiyeneyo namda e-Delta State kwele-Nigeria wabhubha abantu abalitshumi. Isikhulumeli se-Shaba Oil Exploration and Production Company sithi kulumathe umlilo owesabekayo umkhumbi lo ungakadubuki. I-Associated Press ibika ukuba amapholisa asahlolisisa udaba lolu. Umanyana wamazwe akuzwekazi le-Europe kanye lele-Melika we-North Atlantic Treaty Organization uthakazelela ukuba ele-Melika seliza kuba la masotsha amaningi emazweni aduzanile le-Ukraine lapho ele-Russia elilakho ukuhlasela khona lisithi akumelanga lingene kumanyano lo. Iziphathamandla zomanyano lo zithi kuqakathekile ukuba ele-Melika libe lebutho elithe xaxa duzanile le-Ukraine ngoba akwaziwa okungenziwa ngele-Russia. Lokhu kubikwa i-Reuters News Agency.
Inani labantu ababhalisela ukuvota ezigabeni zeMandebeleni lokhu liphansi kakhulu kungakhathalekile lohlelo lukahulumende lokuya ebantwini ukuthi babhalisele uluhlu lwabavoti. Isigaba sokuvota kumbe i-constituency simele sibe labantu abedlula inkulungwane ezingamachumi amabili lanhlanu 25,000 kodwa ezinye izigaba zibikwa zilabantu abaphansi kwaleli nani. Kusitsho ke ukuba kungaqhubeka kunje ezinye izigaba zizanciphiswa luhlelo lwe-delimitation. Kambe kungaba kuyini okubangela ukuthi abantu bezigaba zeMandebeleni bengabhalisi ngobuningi? Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu endawonye lesiphathamandla sebandla lezanu PF umnumzana Joseph Chuma onguye osungula lingxoxo.
Uyazi mina sokundidanisa ingqondo okuyinto konoku ngoba nxa ukhangele bengibona ngazo kathi sesenze yonke into malala ngokuthi sikhuthaza abantu ngendaba zokuvota lezi. Amalunga wonke ayagijima, iZanu PF siyagijima, abeMDC babonele bayagijima, ngalesi sokulale i-trip siyenze labo bayagijima. Kula ma-programs amaningi even lapha ngelalele ku-Skies Metro FM isiteshi salapha koBulawayo bakhuluma ngako phose msuku zonke bebisa ama-programs kulamanye ama-companies that even sponsor programs bengena ehleleni kwabana bekhuluma everyday ekuseni bezama ukukhosha guys abantu la basuka beyovota pho ukuthi kusuke kuthini mina sokungididanisa ingqondo ngoba abantu angazi babakunanzelela ukuthi kona at the end of the day kuyasibulala njengobulawayo ngoba sizogcina sithathelwa siqhunyelwa amanye ama-constituents ngalesi silethwe luvo sizagcina sesifika mebhizulana sesilelelo labo-9 kumbe 8 kwaba okuyinto esi-affectayo in terms of i-national cake ngoba singathi i-cake lingaka linje so mina ususithi yona hayi I say inani lingaka sesinani lincane lingaka angithi even nalo cezu la ngolo luqhunywayo lalo liyancithiswa futhi
iye bezwakala udaba lolu mnumzana Ndlovu wena ubona kanjani ukuthi kathi kuyini okungakubangela ukuthi abantu benga funa ukubhalisela ukuvota
I think kukavili khona ungakukhangelisisa kahle kula lokhu ukuthi kunabantu aba actively involved ekudiscouraging abantu ukuthi bangavoti bangathathi iparty ekuma elections aweZimbabwe because iMatebeleland iya ignore makusiya phambili ayila place political identity yeZimbabwe so kunabona abana nje abazibuhlungu abazitshela ukuthi hayi thina asingavoti and kanti kunamaparty afana ne-MRP lezi ezitshela abantu direct ukuthi singavoti vele entweni leyo so ngathi ngesindebele singathi besibalela ukuthi ukukhalala ngenxa yokuthi umuntu uzwa engekho engaphathwanga njengeparty yomuzi awesithi hayi asiyekeleni le nto nje ngoba kwenzelwa bona bakubheka ngale ndlela bona bathi ma kuvotwa kulaba abasemathebeleni abamele izanu abasemathebeleni abamele MDC nabamele i-CCC yakhona bazimele bona abamelanga abantu ngoba it doesn't translate to anything after ama-election imathebeleni nje isala iyukuthi i-election kuphela ama-promises abekhona bona abantu ababemele amaphathi ayahlukeneyo abanaphawa abayinikwayo ukuthi babe bazosebenzela abantu babo kwamaqhinga esibili yilaba abaku-survival mode because kulokukhathazeka lokuhluphe okukhulu kakhulu emathebeleni bese bezibuza ukuthi kanti mangisuka lapha ngisiyavota instead of ukuyohead khangisa amatamatisi isizathu yikuthi so i-politics kulaba besi-two ayila meaning vele ayilethi spap ayilethi shwala emganwini ayilethi mbida ayilethi nyama bese bezibuza-ke ukuthi ngisiyadinga nelayinini yokuvota
hayi kuyezwakala mnumzana Chuma wena uthini ngaloko okukhulunywe ngubaba Ndlovu
ekhanda sibili indaba le lako kona kwana sila kutshoyo kukhona kuyatholakala bakhona abanye asebekhona ukuthi hayi lokhu akuncedi lutho akuthinti lutho bakhona abanye ababesithi kona mhlawumbe njengoba sokuya amaphathi amatsha njengoba sikwazi ubana MDC sidependwane years ibusa lapha emadorobheni especially lapha kobulawayo kodwa akula into ethintileyo instead into zilokhu zisiba nzima zisiba lukhoni kudilika kufadalala umuntu acina esegive up in the whole system kodwa vele kanti vele uvota wakona sebezivotela njengoba vele ungasele kungenalutho olunjani oluzatshintsha so ye kuningi sibili angeke ngathi kona ubaba mkhosile sibili uyitshayile sibili kwaphana ngezinye zezizathu plus ezinye zezizathu maybe mhlawumbe ikhona kwamntona abantu abaningi mhlawumbe vele abasekho lapha sikhuluma kunje so saloku siloku sidinga abantu kanti sidinga abantu vele asebezihambele kugoli kumadiaspora le ndawo ejeshini ezinjalo ngoba ezenodela usuzibuza ukuthi why kathe sisikhuluma so ama-centers e-voting lawo asebishwe ebantwini kanye sibili kuma-doorsteps abo so kuyino ungabe sokusayehlula kona ukuthi umuntu enjani ayobhalisa ukuvota so kuyedula niqala umuntu ebekhala ukuthi hayi kukhatshana azobe kufinyelela kuyafika khona le edrobheni imali yokugada lani lani nako sokuye emnyango wakho but still kuloku ufana nje kuphela into yabona so khona kwala futhi ngobona kumele sikukhale kunale mhlawumbe lako sikhuluma ngento vele evele nje isizivele yodwa mhlawumbe abakho abantu bankona soku sidinga abantu bonakona bevele nje bengekho so maybe kazele ngibokhona ukuthi kona maybe singake siyenze i-census le sike sibalane sibonte kanti vele sibangaki njengokuthi khona apha ephelandaba uzathola ukuvoti kurejista abantu abangu-16,000 ake ngisibalane sibone ukuthi kona vele ephelandaba abantu bangaki antabo then sesiqala-ke ukuthi sikonsolidate sesivela mabe mhlawumbe kustage nale i-census ukuthi sibone mhlawumbe siyehloko sifuna ukucabanga into engayisiko ukuthi hhayi sikhona sibaningi kukanti-ke hhayi asikho asibaningangako
umnumzana Joseph Chuma isiphathamandla sebandla lezanu PF exoxa endawonye losicubungulayo zombusazwe umnumzana Bernard Bhekilizwe Ndlovu singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela izakhamizi zeGwanda zisola amapholisa leli dolobho ngokuphuza ukuzolonda isidumbu sowesilisa ocatshangelwa ukuthi angabe ezibulele emavinkilini awephakama abazancintisa lokhukhetho lwama-by-elections olukhutshwa ngenyanga ezayo baqhubekela phambili ngemikhankaso yabo silugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngu-Chris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa kumbe ngo-6:30 ekuseni abengenelisanga ukuzwa indaba zethu ilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.